Vachitaura pamusangano wavaita nhasi nemiriri wenzvimbo iyi vaine Jimutodi paZimbiru Primary School, vagari venzvimbo iyi vati havasi kufara kuti kanzuro yeGoromonzi pamwe nemadzishe enzvimbo iyi vakatopa kambani yekuChina iyi mvumo yekuchera kwari munzvimbo iyi vasina kunzwa pfungwa dzavo. Vati nyanzvi dzakavaudza kuti kambani iyi itange kudhura matombo. Vese vanogara makiromita mashanu kubva pagomo reZimbiru vanofanira kubva munzvimbo iyi kuti vasakuvare. Asi vagari vakaita samai Florence Chipurunya vaudza Studio 7 kuti havana kwavari kuzoenda.
Zimbiru place is for us. Mumapako mune vanhu vakaratidzwa mumaningo vakavata mwana
vakatotenderedzwa nemakuva rese iro.
Saka isi tinongoti hatisikuda kudistractwa mwanangu. Ipapo kunzi opening for this business. You can't open a business where people are staying. You can't open a business distracting people.
Vatina shechimedza vanotiwo kunyange hazvo budiriro yakanaka havana chivimbo chekuti maChina angaunze budiriro munzvimbo mavo kana vakatarisa zvakaitika kune dzimwe nzvimbo dzakaita sechiadzwa kwamarange kumanikaland.
And I kukupi kwa mwono zia kwa mtoko kwa kwese kwa kwa nanya mzio kwa huruku maina break granite. And I mwona maroda shonisha sama ERA-4-0-5 mwona takafezo na Amerika kudara. Mwona zakanaka kwa nisekia ndai kwa kwa ndai kupi. Before tisa tembu kanya dire kukwa na soro kwa huruku maina. Juu zei njimbo ya kama ino granite mimi ya kajifelopa. Why is it that ola tangira mudombosha wa mwono? It's a big no.
Nengo ye komiti ya kado mwane wa gari kutiva ongoro rekuya kwe kambani ii kudombosha wa vati na imunetzi. Vauza Studio 7 kuti masabhuku ishe china mora nekanzuru vakaita zvinhu zvavo muchiwande uye ndosaka pave nemutauro.
Saka chimwe chatabatikana nacho futi ndechekuti taronga musangano, takaronga musangano nemadzimambo vachiziva kambani yacho yanga ichiziva yejianyi iyoyo yanga ichiziva DA yakafonerwa tirimo musangano imomo amaishi nyemba CEO vakafonerwa kuti tiri musangano upi iyoyo. Tikadzoka isu tikaenda kumadzimambo nemasabhuku tivaudza kuti meeting yako musi Saturday. Tashamisika kuti mambo china mora vakamisa meeting iyoyo nenguva diki diki iva izoti mangwana vanhu vari kuita sei vanenge vachifanira kunge vachipinda musangano iyoyo.
Vachitaura mushure mekunzwa zvichemo zvevagari vamutodi vati havana zvavanoziva nezvenyaya iyi uye vave kuiongorora.
Zviri kuitwa isu tisingazivi, hatina ruzivo nazvo. MP haana chaakaudzwa. Tinoziva kuti kana development yakadaro ichiitika vanozoafectwa nedevelopment iyo vanotanga vakonsautwa vozoonekwa. Saka zviri kuratidza kuti pakati pedu pane vamwe vakava neruzivo nazvo. Zviri kutoratidza kuti kune meeting yakatoitwa nechekare inoinvolva masabhuku nemachief nezvimwe zvakadaro. Vanhu vakatopiwa license asi MP haana chaari kuziva. Saka tati zvose zviri kuitwa nekambani ngazvimirwe. Hapana chinoitwa chatisingazivi. Tichaenda kuministry of mines tonatsonzwa chokwadi chokwadi kuti vakapiwa nani.
Vatiwo hapana achabvisa vagari pamisha yavo uye vagari vanofanira kugara vasina chavanotya.
Dombosha vaino yatova residential area yangofanana nechitungwisi. Saka ugoni kubvisa vanhu kwauchida kutsvaga mari nematombo ngazviitwe kune dzimwe nzvimbo. Kuno tine development tiri kuida asi kuda development inobvisa pakagara vanhu. Zvakare mutemo wehurumende unoti hakuna munhu anobviswa paagere kana hurumende isati yaisa plan yekuti achaenda papi avakirwa here musha wokugara. Saka ndozva toda kuti tizivise vanhu izvozvo. Hakuna munhu ari kuzobviswa, vanhu ngavamire kupanika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukambani yeGeo Global kana wokubata ishe china mora kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rakatambira chichemo kubva kune vamwe vagari vekudomboshava pamusoro penyaya iyi uye rave kuiongorora. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Godwin Mangudya.